kanganyirira kutenda mutungamiriri wenyika ino vamunangagwa vakabvusa vana moyo munyoro wekukokorodza chero yevakazonopikisa kuti ngatibatei pamwe tete tirwise chirwere checovid-19. Chirwere ichi hachinei nekuti uri wekubato ripi kana kuti uri webato rinopikisa kana kuti bato riri kutonga, asi kuti chirwere ichi chiri kasarisanana nepasi rose. Saka chiitiko ichi chava chiri chiitiko chakabatisa chinechi chaona mabato akasiyana siyana achibatana nehurumende kuenda kuchisise nekudzivirira chirwere ichi checovid-19. Zvakanga chizoo zvakare kusununguka kwavemo mukati menyika ino kuti vanhu vagogona kushanda pamwe chete pasina pikisano kana kupoto, nekuti tine nguva dzatinofanira kutarira kuti chakanakira zvazvo zvemuno muzimbabwe chii. Pari zvino chakanakira zvazvo zvemuno muzimbabwe ndechekuti vagone kunozvidzivirira kuti chirwere checovid-19 chiri kuzvinzwa muzvivhitivhiti, chiri kuzvinzwa mumapepanhau, chiri kuzvinzwa mumasocial media imomo kuti kuri kuuya third wave. Takatarisanasa kuti kuri kuuya third wave. Inesuwo senyika tiri kunopinda munguva yechando, nguva yekutonhora. Zviiyo iriyo nguva inozikanwa chirwere checovid chinosimuka zvikurusa nekuti chinoda kuiswa ngedzipwa ungeita kunge pneumonia. Saka zvakakoshera vana vezimbabwe kuti vagone kunozvidzivirira kuti vanosvika nguva iyi vasawanika vachinobatwa neukosha ihwohwo hwecovid-19.
Imi makwaniso here kunge muchibayiwa nhomba iyi, uye kana mabayiwa ndeke kutanga kana kuti nhomba yechipiri?
Ndabudirira kubayiwa, ndabayiwa kekutanga. Ndiri mumwe wevanhu aivari kupikisa chikamu ichi chekubayiwa nhomba iyi, asi nekuona kuti vamwe vakabayiwa vachidzivirira hakuna chakaitika kwavari, ndakasvikawo pakuzvibvunza kuti chinonditadzisawo kuti ndigone kuzozvidzivirira kuti ndive neutano chii. Saka ndinokurudzira zvizvaro zvemuno muzimbabwe kuti vagone kunochengetedza utano hwavo, asi sokurehwa kwazvaitwa nebanzi rezveutano vataura vakati hatisi kumanikidza vanhu kubayiwa jekiseni iri. Zvinenge zviri kwauri mudumba munhu kuti uri kuda here kubayiwa kana kuti hausi kuda kubayiwa, asi ini ndinoona hangu zvakakosha kuti munhu agone kunozvidzivirira kuti asobayiwa kati handina pari kurwadza, handina chiri kutema, handingati pane chadasindanzwa pamhiri pangu chashanduka.
Ko, shoko ramungataurawo pamusoro pezviri kuitwawo nehurumende mukudzidzisa veruzhinji, nokuti kunzwa vamwe vari kuti dzidziso inenge isiri kusvika kune vakawanda?
Nyaya iripo ndeyekuti hurumende iri kufanirwa kuona nekuongorora zvakare kuti dzidziso iyi iri kusvika kuvanhu vese, kunyanyanyanya vanhu vasina zvivhitivhiti, kunyanya vanhu vasingakwanisi kuona mapepanhau vasina masocial media aya, vachigona unoshandisa angava masabhuku, machifu kumaruwa kwedu mumarokesheni, vagone kunoona kuti shoko iri riri kusvika kune mumwe nemumwe wechizvarwa zvemuno muzimbabwe, kuti vazive kuti nyaya yekubayiwa kwekudzivirira nhomba iyi zviri kufambiswa sei.
Nderipi shoko ramungasiyirawo vamwe vari kuisa zvematongerwo enyika munyaya dzekubayiwa kwenhomba idzodzi?
Mazviro kwazvo ndeyekuti bumbiro redu remutemo musection 60 inotaura nyaya yefreedom of conscience yekuzvifungira iwe munhu kuti ini chakandikoshera ndechipi, mungava mukati memanamatiro, matendero kana bato rekusapota kana mafungiro ako semunhu. Chakakosha nguva ino ndechekuti kana mutungamiriri wako ari kuti musabayiwa, iwe zvifungawo nenjere dzako kuti iwe unoda kana kuti hausi kuda, nekuti chakakoshera utano hwako, utano hwako hwakakukoshera nemhuri yako. Uye kana iwe ukafa, vanosara vari vashoma imhuri yako kwete mhuri yemutungamiriri. Ukaona mwana mutungamiriri abvuma kunobayiwa jekiseni iri wakakomborerwa, nekuti hauchazobva uze kushushikana nekuti ndobayiwe here kana kuti sabayiwe. Saka chakakosha ndechekuti tinofanira kubatana panguva yatinenge tine pandemic yakadaiso, chirwere chakapararira nenyika, kuti tigone kunoraramisa zvizvarwa zvemuno muzimbabwe.